Hapamborina confusion jonga nyaya ifachena se musana wembudzi hapana zvamungamboti apa zvonzi pane zvakavigwa kana kuita sei mumbiro remutemo reMBC rinotsanangura kuti panoshayika mutungamiriri kana kuti paanotinda siya basa pane chinofanira kuitika mutevedzere ndiye anopinda oekta zvino pabumbiro redu remutemo mukanotarisa mubumbiro redu remutemo ratakagadzirisa tine madeputy president matatu hachisi chokwadi cheuri kunoona kunzi elected ndiratidzei close one zvayo inotaura kuti elected chinotaurwa pa9.21 sekutaura kwandaita muchirungu ndechekuti kuna deputy president anofanira kuekta kana president asipo zvino tine matatu kana tine matatu even president chaivo havatorina simba sedevanga varipo rokuti anofanira kuekta ndiani pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoekta ndiani inational council national council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuekta saka mukatarisa panyaya yebumbiro remutemo ndozvatakaita kuti zvataa kuenda kuno dambudziko ratiwira izi toita sei nokuti nyaya yanga iri payanga semvuri yamaikupe yanga iri pakati pangu navamudzuri maikupe ndirikutoshambidzika kuti vazouya nhasi vava kutaurawo kuti ndiri kuektawo aiwa katakuita chidhanga chidhanga kana kuti kutungana kwembudzi tisatiri kupinda imomo takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano titiudzai kutoita sei tikaudzwa zvakanaka naka nokuti article 18 yeconstitution yemdc inotsanangura national council ndo ine simba rokuti panenge paneseka neseka zvinhu zvakawanda inoteketedza zvinhu kuti zvifambe nemazvo ndo zvaikaita kati pachinguva chidiki vachamisa chimbofanayobata nokuti zvimaonero ndeyokuti madokita kupi vakambobatawo kanenge kaviri vamudziri vakambobatawo kanenge kamwe chete inini chimbobatawo ike zvino takatarisana nenyaya yekuti tigadzirire nyaya dzisarudzo nemunge dzakatikoshera asiwo tichitarisa kuti tiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuvana substantive president anofanira kuzongopinda pachinzvimbo chekuekta kunzimbakato hakusizirira kureva kuti ndiwo rusanofambisa uchitsigira nokuseya zvakabva kumaprovinci edu zvakabva kuvatsigiri vedu youth assembly women's assembly zvakabva kuvamiriri veparamende vanogara mukanzuro zvikabva zviri resolution yanga iri kuexecutive zvose izvi ndezvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo hatidi kunyebera nyika toti pane bumbiro remutemo ratyorwa tinofamba nemutemo tinofamba nemurawo ndomurawo zvaunotaura ndezvatichaita kana tichinge tapedza izvi kuti acting aripo semaitiro andiri kuita ndichatoona kuti mangwana chaivo chaivo nebasa rande ndichiita paavesaiz ndopanoperera nyaya dzose nokuti ndopahedquarters yepati kana pano anenge achiti ane chitemo kana kuti ane gunun'uno anouya nayo paavhe togadzirisana pane kuti tichinge tichiti takuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo mukuru wedu achakazorora achangozorora toita kunge tiri kumusora kuti tisa tamboyatsochema taakupinda munyaya yebokoto risina kana nebasa rese ine handidi kupinda ikoko neurongwa tiri kugadzira musangano mangwana ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera vanenge varamba vanenge vachiramba zvati vari kutipura mutemo kana nyaya yanetsesesa inodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu nokuti zvinhu zvose tisanyaurangani musangano ndobasa ravo kuti vanhu kana tatadza kuzvisana hatiendi pamatv hatiendi panhepfenyuro kuti zvatiri kuita izvi totanga kutaurira naipapo tiudzana makobvu nematete tofugura hapwa vanhu voona kuti muhapwa medu munei musi wasekuru haungofunhurwi-funhurwi nokuti ukafunurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyatisa saka isitoziziva kuti zviri mumba takafukidza dzimba matenga ngatigadzirisanei mudzimba dzedu munoona vanhu kufamba vakasimba vamwe vachinyemwerera hazvinoti mudzimba munezviwa rinopisa mune zvinenge zvakasiyana-siyana asi zvinotongerwa mudzimba.